Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero kana kavatereri tinosangana zvakare manera nhasi uri mutswe china chikumi 20 2019. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemire ndiri mu Washington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zuva revapoteri pasi rose reWorld Refugees Day rinocherechedzwa nhasi. Imwe nhengo yedare reparamende inoti nyika iri kurasikirwa nemari yakawanda zvisina maturo zvichitevera kupiwa basa kweimwe kambani yekuamerica kuitira kuti igadzirise ukama hwehurumende yavaemarson munangagwa nehurumende yavadonald trump. Mutungamiri wemdc vanelson chamisa nezuro vakadoma makurukota ebato ravo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muwashington dc. Makaterera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Vanoda kutibata munokwanisa kutumirawo tsambambozha kuno kuStudio 7 muchishandisa at studio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu dzepaindanet muchishandisa dandemutande rinoti www.voashona.com. Uchidzai vateereri kuti Studio 7 ine pfenyuro yenyu yamunokwanisa kubata makaenda padandemutande pa www.voashona.com. munokwanisa kutumira tsambambozha dzenyu kuStudio 7 at voanews.com. musakanganwa kuti tinokupai zvirongwa zuva roga roga mangwanani kusvika musi wemugovera. Tichitarisawo zvakare musi wesvondo mangwanani nemanheru. Totanga nenyaya yezuva reRefugees Day. Nhasi pasi rose riri kucherechedzwa zuva revapoteri reWorld Refugees Day, United Nations High Commission for Refugees ichitenda Zimbabwe nekuramba yakavhura magonhi ayo kuvapoteri kunyange hazvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyaya dzeupfumi. Godwin Mangusha anotipa nyaya inotevera.
Mukura nona nezvekuchengetedzwa kwevapoteri muZimbabwe, musangano reUNHCR amai Mongela Makau vati zuva iri riri kucherechedzwa pasipedingindira rekuti taking a step with refugees rakakosha zvikuru sezvo paine kurudziro yekuti vanhu vese vaone zvavangaite mukusimudzira mugariro wevapoteri vari munyika. Zimbabwe ine vapoteri zviuru makumi maviri nemazana matanhatu nevatanhatu, uye amai Makau vaudza Studio 7 kuti panodiwa mamiriyoni masere madhora ekuAmerica pagore kuti vakwanise kunge vachiriritira vapoteri ava. Asi vati vanofara kuti hurumende yeZimbabwe pamwe nemasangano anopa rubatsiro ari kuedzana pose paanogona napo kuona kuti vapoteri vagara zvakanaka muZimbabwe. Vatichaona mabonga avo vanochengetedzawo vapoteri muhofisi yeUNHCR muZimbabwe. Vati nhasi izwa guru rekutenda basa rinoitwa nenyika nevanhu vanochengetedza vapoteri.
Tinotenda zvikuru hurumende yeZimbabwe nekutsigira nekuzarura magona ayo kuvapoteri munyika yeZimbabwe. Takatarisana nezuva ranhasi, tiri kukurudzira kuti umwe neumwe akwanise kuita awane chaanoita kubatsira vapoteri. Kana achinge asangana nevapoteri anga achikwanisa kuvabatsirawo. Kana achinge aonana nevapoteri, musavashore, musavashungurudza kana kuvavhiringidza. Vakangofanana nesu. Kunonzi nyika isina vaenzi kana kuti imba isina vaenzi inenge isina kumira zvakanaka, asi avo vanenge vari vaenzi vedu, vauya nenzira dzakasiyana nokuda kwechi kwezvigozhesi kana zvimhingamupinyi inenge yaita yavanenge vasangana nayo kuti vachizenge vachiya muZimbabwe. Saka vagamuchirei, vakangofananawo nesuwo, mukaona pavanenge vachishandira ivaiwo navo, dyiza navo zvakanaka navo, muchivatsigirawo, nekuti nerimwe zuva ramangwana hazvizivikanwa unogona kuwana munhu iye akukubatsirawo mune zvakanaka.
Vapoteri vazhinji muZimbabwe vanogara kutongogara refugee camp kuChipinge, uye vamabonga vati UNHCR ichishanda nehurumende yeZimbabwe iri kuedza kuona kuti vapoteri ava vagara zvakanaka uye vawana dzidzo neutano hwakanaka. Asi vati kuchine matambudziko akatarisana nevapoteri kutongogara nekuda kwekushomeka kwemari.
Pari zvino mukapinda mutongogara refugee camp kuchine matambudziko epekugara, dzimba chaidzo, shelter. Kuchine matambudziko ezvimbuzu, atinoti atingati matoilets pachirungu. Kuchine dambudziko remaclassrooms chaiwo, kuti vana vanopinda muzvikoro vamwe vari kuigara vari havasi kupinda mumaclassrooms, vari kutoenda vachipinda panze, atinoti hot sitting, vari pasi pemiti, nokuda kwekuti hazvisati zvanyatsoringana nokuda kwekuwanda kuhwandu hwevanhu nemari yatiinayo homwe yedu haisi kuenderana. Muchirungu tingati our budget is not equal to our needs.
Vati nekuda kwekushomeka kwemari kwave kukoshiswa zvinhu zvakaita seutano, zvinoreva kuti vapoteri havazodzidziswe mabasa emaoko aya anozovabatsira mune ramangwana. Amai Makau vaudza Studio 7 kuti pane vamwe vapoteri vakaenda kuzvikoro zvepamusoro vave kutozvishandira vachiitawo mabasa epamusoro, uye vanoti izvi zvakakwanisa kuitika nekuda kwerubatsiro kubva kunyika dzakaita seGermany pamwe nemasangano akaita seGold Zimbabwe. Vati pavapoteri vese vari muZimbabwe zviuru gumi nezvitatu vanogara kutongogara, kozotiwo vamwe vari munzvimbo dzakasiyana-siyana uko vari kushanda kana kuita zvemabhizimisi mushure mekupiwa mvumo nehurumende yeZimbabwe. Mutauri wesangano remubatanidzwa wemasangano anoshanda akazvimirira reCrisis in Zimbabwe Coalition vatavani mwoyo vaudza Studio 7 kuti zuva ranhasi rakakosha zvikuru, uye hurumende yeZimbabwe inofanira kupa vapoteri vose mukana wokuita zvavanoda sezvakatarwa pazviga zveUnited Nations. Vati izvi zvakakosha kuita sezvo Zimbabwe iine zvizvarwa zvakawanda kunze kwenyika zviri muupoteri.
Zimbabwe tinoona kuti vana vayo vazhinji vari munyika yeSouth Africa nemunyika yeUnited Kingdom nemuEurope mose vanosvika kana kupfuura mamiriyoni anosvika iwo matatu kumatanhatu. Izvi zvinoratidza kuti zvinhu zvinoda kuti zvicherechedzwe, kuti kana munhu abva munyika yake chipikirwa achienda anogara zvakadii uye zvanofarwa kuchengetedzwa akusvika pakadii.
UNHCR inoti pane vanhu vari pakati pezana nezana nemakumi mashanu vanopinda munyika mwedzi wega wega vachitsvaga upoteri, uye vazhinji vavo vanobva kuDemocratic Republic of Congo, Rwanda neBurundi. Pavapoteri vese vari munyika, zvikamu makumi mashanu nezvitatu kubva muzana varume, koti zvikamu makumi mana nezvinomwe kubva muzana vakadzi, uye zvikamu makumi matatu nezvitanhatu zvavo kubva pamuzana vana vari pakati pegore kusvika pamakore 11 amai makao vanoti hapana mupoteri atadzokera kunyika kwake mukati memakore mashomana anapfuura uye hapana kana chizvarwa cheZimbabwe chimwe chete chati chadzoka kubva muupoteri hatina kukwanisa kunzwa kubva kuhurumende kuti kune zvizvarwa zveZimbabwe zvingani zviri muupoteri sezvo hurumende yange isati yapindura mibvunzo yedu pataenda pamhepo asi sangano reInternational Organization for Migration rinoti zvizvarwa zveZimbabwe zvinosvika mamiriyoni mana zvakabuda munyika nezvikonzero zvakasiyana-siyana zvichirogara munyika dzakasiyana-siyana zvizhinji zvichitsvaga upoteri kunyange hazvo zuva iri richipembererwa musi wa20 chikumi pasi rese Zimbabwe ichacherechedza zuva iri musi wa4 chikunguru sezvo riri iro zuva rakatarwa nehurumende yeZimbabwe ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Godwin Manguja.
Imwe nhengo yedare reparamende inoti nyika iri kurasikirwa nemari yakawanda zvisina maturo zvichitevera kupiwa basa kweimwe kambani yechipiri yekuAmerica kuitira kuti igadzirise ukama hwehurumende yava Emerson Mnangagwa nehurumende yava Donald Trump. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Nhengo yeparamende yeMDC amai Consilia Chinanzvavana vaudza Studio 7 kuti zviri kuitwa nehurumende hazvibatsiri. Amai Chinanzvavana vati Zimbabwe ikaremekedza bumbiro remitemo yenyika nekutevedzera mitemo yavo zvinochenesa chimiro chenyika kunze pasina kushandisa mari yakawanda sezvairi kuita pakubhadhara makambani kuAmerica Avenue Strategies neBallard Partners mari yakawanda.
Panyaya yekuti hurumende yedu yatiinayo iyi iri kuedza kuda kuzvichenesa kugadzirisa zita nekutora vanhu vainofungwa kuti maspecialist kuti valobhe anzi kugadzirisa zita renyika kubhadhara munhu nearly $1 million yekuti anzi lobbyist ari kuenda kunoshambadza nyika kuti yanaka. Handioni sechinhu chinobatsira ichocho nokuti zvinofanira kuitwa munyika zvofanira kuitwa nesu vacho vakagarisana pakonzeresa kuti pave nekusagadzikana ndopavangadai vaisa mari kuti vagadzirise papo.
Izvi zvatsigirwawo nemutungamiriri weMDC vaNelson Chamisa avo vatiwo hurumende iri kupedza mari yenyika nezvinhu zvisina maturo. VaChamisa vatiwo mari iri kushandiswa kubhadhara makambani ekunze aya inofanirwa kugadzirisa mamwe matambudziko ari munyika muno.
Zvavari kuita kuenda kuAmerica izvi kupedza nguva nemari yenyika, mari inofanira kutorwa yoshandiswa muno tochigadzirisa chimiro chedu muno. Kunyanya-nyanya panyaya zvinoda kuchandurudzwa mareforms kunyaya dzemitemo yakasiyana-siyana, nyaya dzesarudzo maelections, nyaya dzekuti tingaitawo sei upfumi hwedu hufambe zvakanaka. Izvozvo izvo mareforms anoda kuitwa muno kwete kuAmerica.
Sachigaro wekomiti yeparamende yezvekudyidzana nedzimwe nyika uye vari nhengo yeZANPF vaKindness Paradza vaudza Studio 7 kuti vanga vasingakwanisi kutaura nezvenyaya iyi. Asiwo mumwe muongorori wezvematongerwo enyika vaFarai Maveza vati zviri kuitwa neZimbabwe zvazvisi zvinhu zvinoshamisa sezvo dzimwe nyika dzichitora matanho aya mukutsvaga kuti dziwane kudyidzana kuri nani neAmerica.
Zvaitwa nehurumende yeZimbabwe zvinhu zvinoitwa nehurumende dzakasiyana-siyana kusanganisira dzekunana Europe. Iyi inzira inoshandiswa kuti nyika dzikwanise kuwana kudyidzana kwakanaka neAmerica sezvo America iri nyika ine simba rakakura uye inokontrola zvinhu zveupfumi zvakawanda pasi pano. Saka nyika dzakawanda dzinoona chiri chinhu chakachenjera kuti dziite kuti dzigarisane neAmerica zvakanaka.
Gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaSibusiso Moyo ndivo vanonzi vakasaina muna kubvumbi magwaro ekupa basa kukambani yeAvenue Strategies Global LLC kuti imirire Zimbabwe mukuvaka ukama hwayo nehurumende yeAmerica kuti zvangu zvoupfumi zvakatemerwa nyika zvibviswe. Izvi zviri mumagwaro mubazi rezvemutemo pasi pechikamu chinonyoreswa masangano ese anoshandira nyika dzekunze muAmerica cheForeign Agents Registration Act. Magwaro aya anoonekwa pachena kuburikidza nekuenda padandemudande reForeign Agents Registration Act. Kambani ye Avenue Strategies ichange ichibhadharwa neZimbabwe mari inoita miriyoni yemadhora ekuAmerica, izvo zviri kupa vamwe vagari kuti vanyunyute vachiti mari iyi ingada yashandiswa kuzvipatara kuwanisa varayiridzi mari dzemihoro nezvimwewo zviri kunetsa munyika. Vamoyo vakasaina zvegore rino chibvumirano nekambani yeBallard Partners kuti imirire Zimbabwe mukugadzisa ukama hwayo nehurumende yavaTrump. Makambani aya ane vakuru vakuru vakamboshanda sezvipanga mazano zvavaTrump munguva yavaitsvaga rutsigiro musarudzo yemutungamiriri weAmerica. Avenue Strategy yakavambwa neumwe wevaimbo vachipanga mazano chavaTrump vaCory Lewandowski, avo vakazosiya kambani iyi muna 2017. Ukuwo Ballard Partners ikambani yaive nevanhu vaishandawo sezvipanga mazano zvavaTrump muna 2016, apo vaitsvaga rutsigiro musarudzo yemutungamiriri wenyika. VaTrump vakakunda maHillary Clinton musarudzo iyi. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kumutauriri wehurumende vaNick Mangwana padanho rakatorwa nehurumende. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Mutungamiri webato reMDC vaNelson Chamisa nezuro vakadoma vanhu vachange vachifambisa mabasa akasiyana-siyana mubato ravo vachishanda semakurukota ebato kana kuti shadow cabinet. VaChamisa vakatorawo mukana uyu kuzadzisa zvigaro makomiti anoti National Standing Committee neNational Executive zvakanga zvisina kuzadziswa paCongress yebato iri yakaitwa kuGweru mwedzi waPera. Kuti titarise nezvekudomwa kwevanhu ava, tabata nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachiita zvidzidzo zvepamusoro-soro paUniversity of Johannesburg muSouth Africa, Dr. Petsai Ruhanya.
Vanhu vavakadoma zvavo handioni pane chakaipa, nekuti vavakadoma vanhu vanotarisirwa musangano mavo kana nesu vanoona tiri kunze vanokwanisa kupa fresh air nekukwanisa ku bata basa racho ravanonzi vaite. Vamwe vacho vanhu muupenyu hwavo vagara vanotoita basa ravo vachigona, vakafanana naSadhai Mahere, is an advocate of the High Court. Vanoita basa ravo rezvemutemo kana vachimuruka pavanotaura nezvepolitics dzemuZimbabwe, ingava ikonomi, angava magariro evanhu, munhu anenge ade udzamu. Tozotarisawo vamwe vakafanana namuzvaro dzinegisaswayo, munhu wechidiki futi asati international relations asanoruzivo. Saka vanhu vavakaitwa navaChamisa vana muzvaro Kadi Maunga, vana Murini vakaswa secretary for public service. Saka vanhu vane maoni vakawanda zvokuti maitiro avakaita ndoona kuti maitiro akanaka, ende timu yavo here inokwanisa kuti vamucherechedze kuti ingezendi yokuti vapinda mugovernment. Vanhu vanenge vari redi kuti vangatora nyika kundazvechimwe chinhano chipandere.
Mataurawo advocate Mahere, vamwe vari kuti munhu anga asingatarisirwe kuti asvikopiwa chigaro chepamusoro nekuti anga achangopindawo mubato reMDC, munotiwo?
Aiwa, hapana chakaipa izvizvo zvinoitwa kakakasiyana-siyana. Chero mukatarira kuseni, mukatarira kuAmerica, mukatarira muno muSouth Africa, kana mukatarira muZani chaiko, vamutiuyo hatozivisa. Havatozi member of parliament anongoziva. So munhu anokwanisa kutorwa kunzi asevhi musangano nenyaya yeupesho nenyaya yezvaanoudza kusangano. Vanhu vakaita sana Mahere vanotodiwa, chamisa vanotsvaka vamwe vakawanda chaizvo.
Kouyawo nyaya yekuti pakaiswawo mutemo unoti munhu anenge aine chigaro anofanira kunge achiita matemo maviri kana kuti makore gumi, munoonawo sei danho iri?
Aiwa, danho iroro rakanaka, ndo utongi hwejekerere kuti vamwe vawane mukana. Chingangova chingangozonetsa ndechekuti kuna president nevamwe vakafanana nasecretary general nevamwe vane vasiri kana kuti maMP vasiri kana kuti macandlers, kuti mungoita hai ten offer yeleadership muri munguva yemustruggle panokwanisa kuva nedambudziko. Asi chinhu chakanaka pakuti MDC ikahwina, zvinoreva kuti vanenge vane hwaro hwakakwana hwekuti hakuna lida andoita ndija polite.
Avanga vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachiita zvidzidzo zvepamusoro-soro paUniversity of Johannesburg muSouth Africa, Dr. Petsai Ruhanya, vari parunare kwakare kuSouth Africa neStudio 7. tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Iran yapfura nhasi kandege kadiki kanoshandiswa mukusora kana kuti drone keAmerica muchiitiko chinonzi nevakuru vehurumende yeIran chaitikira mudunhu renyika iyi, asi vakuru muhurumende yeAmerica vachiti chaitikira munzvimbo inobvumidzwa ndege dzenyika dzepasi rose kubhururuka. Hurumende yeAmerica iri kusimbaradza nyaya yekuti Zimbabwe inofanira kusunga mauto ose ari kupomerwa mhosva yekupfura vanhu vairatidzira muna Nyamavhuvhu gore rapera uye muna Kukadzi gore rino. Mutevedzeri wemunyori anoona nezvekudyidzana kweAmerica neAfrica vaTibor Negi nezuro vakasangana nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakavaudza mashoko aya kumucheto wemusangano weUnited States Africa Business Summit waiitirwa kuMozambique. Vanege vakatiwo Zimbabwe inofanira kuvandudza mitemo yezvematongerwo enyika neupfumi. Vachitaurawo pakapera musangano uyu, Zimbabwe yakatiwo haisi kufara nemari inosvika mamiriyoni mazana matatu nemakumi mashanu kana kuti $350 million yakabhadhariswa bhanga reCommercial Bank of Zimbabwe kana kuti CBZ ichipomerwa mhosva yekuda kutyora mutemo weAmerica pazvirango zvakatemerwa vamwe vatungamiri venyika, vachipomerwa mhosva yekutyora kodzero dzevanhu. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata mumiriri weZANU PF mudare reparamende vachimirira Chipinga South vaEnoch Porisingazi uye nhengo yeMDC vari mumiriri weMutasa Central vaTrevor Saruwaka. Totanga kunzwa kubva kuna vaSaruwaka.
Zviri kutsanangurwa neAmerica pamusoro pezvinhu zvinofanira kuitwa munyika munomu zvinhu zvinototarisirwawo nevana vemuZimbabwe zvakanyanya, kuti tinoda kuti kodzero dzedu sevana vemuZimbabwe dzinge dzichiremekedzwa. Kuurayiwa kwakaita vanhu nemasoja zvinhu zvitori kunzewo kwemutemo wedu wenyika. Saka handifungi kuti zvinganetsa hurumende yavaMnangagwa kuti vateedzerewo tsika dzedu dzemutemo yenyika. Saka kana vachida kuti zvirango zvinotaurwa nezvazvo zvibve, ngavangotedzere mitemo yedu yenyika, yekuti hatifaniri kushungurudzana, hatifaniri kuurayana, hatifaniri kurovana. Zvinototikatyamadza kuti zvinozototaurwa nevaenzi kuti pamushapo regedzai kukuwadzana, isu tichingokuwadzana chete. Hurumende yavaMnangagwa ngaingotedzere mitemo yekuchengetedza vana venyika inei, pasina kuurayana, pasina kupondana, pasina kutyidzirana. Tinoona zvikangoitwa izvozvo gwara nova rangozaruka.
VaPorusingazi, munoonawo senyaya?
Munoona zviri kuitika. Zviri pachena kuti hurumende yedu yemuZimbabwe ichitungamirwa nahis excellency president vaMnangagwa iri kuzama nepainokwanisa pese kuti ione kodzero dzevanhu, ione kuti magariro evanhu haasi violated. Ndinofunga muri kuzviona zviri kuitwa kuti pane shanduko huru, asi tiri kuti isusu America haizombopererwi nechokutaura. Kunyambonatsa izvi, unoona vaakutanga zvimwe. Kunatsa izvi, vanongoramba vachichinja magoalposts. Hapana chatingachati muno muZimbabwe hachisi kuteedzerwa panyaya dzekodzero dzevanhu. Vanhu vane mvumo yokuita zvavanofunga kuita, iwo mademonstration aya pavanomadira vakamaita vachimakumbira nemazvo vanongoita wani, hapana unovarambidza. Saka kodzero dziri kutaurwa idzi handizi kuti kodzero dzerudzii.
VaSaruwaka,
aiwa zve, ndingada kuti nditondedze hama yangu Honorable Porisingazi kuti last year musi wa 1 August vanhu vakaurayiwa nemasoja aishandisa mbumburu mudhorobha reHarare. Nanhasi hatisati tanzwa kuti pane ati apiwa mhosva iyoyo, nekuti zvinhu zviri kunze kwemutemo kuurayiwa nevenyika inei musiri mukati mehondo. Hapana chatichatorwa danho. Saka kutaura handiko kuri kutarisirwa nevanhu, asi zviito ndo zvinotaura kupfuura manzwi. Chondo rino chairo muparlamendi pane akatobvunza umwe wedu mamembers of parliament achida kunzwa kuti ko zvataakuona masoja aakuita seaakuwanda zvakare mumigwagwa, iyo purezidendi vasati vauya kunosuma kuti wane operation ya wari kuita. Sei ziri kufamba sei zozo. Ndo kuchora mtemo wewe wenyika. Nekuti, pesa pano deploy wa masoja. Panofano kutuwa ya kuno sumwa kudari le parliament kuti. Ndoza hakuitu.
Wa porusungas.
Mutungamiri wenyika. Paitika chitiko ichi. Vakasika pakuumba commission of inquiry. Iyo yakauya waimbo wa mutungamiri wa South Africa wa Motlanthe. Vaka vunzurudza ne commission yavo kuti zvinhu zvakafamba sei. Yes, tina urombo nezvakaitika. Asi hazvina kutangwa ne masoja kana kuti ndo akati huyai kuno tizosvika pakusvika pane zvakaitika. Izvi zvavari kureva kuti tiri kuona masoja akawanda chindo akufamba mimigwagwa kana kuita sei. Ngavazive kuti masoja vanhu ende vanhu masoja emuno muZimbabwe mazhinji anogara nesu macivilian kana kuti povo mumarokesheni. Vari kureva ivo masoja ari kuinda kubasa makuseni achitokwirawo makombi. Vakangomaona vamasoja maviri matatu kotonzi masoja adiployiwa kovota dzoo kubva kudzimba dzavo vachiinda kumabasa.
Todzoka kwamuriwo vasaruwaka, titasa iyo nyaya yezvirango izvi. Mungati ndo zviri kukonzera here kuti upfumi huende kumawere?
Nyema sanctions kuhanda nemunhu chaiwo chaiwo. Chikuru chiri kuputsa huori. Nenyaya kuti mitemo yedu haigondeki nhasi. Pane mutemo uyu mangwana hazvichateedzerwi. Saka ndo pane dambudziko redu ipapo.
Vapo rusingazi petai zvenyu chirongwa chedu.
Ndinoshamisika vamwe vangu mugare reparamendi vachiramba kuti masanction hakuna. Ivo vakamaisa vachitotaura kuti masanction tiri kupa uye tiri kuwedzera muZimbabwe. Ndiudzei kuti upfumi hungakura sei.
Mumiriri weZanu PF mudare reparamende vachimirira Chipinge South vaInok Porusingazi. Manzwa zvakare kubva kunengwe MDC varumiriri wemutasa Central vaTrevor Saruwaka. Vaviri ava vanga vari parunare muHarare na Blessing Zulu we Studio 7. Yashika nguye kuti timbonzwa zviri kuitika pa social media.
Nasi pachirongwa chedu che Let's Talk ngati kurukurei chamunopakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye pa Facebook page yedu ye VOA Shona musi wechipiri china nechishanu. Tanga tiri kutarisa zviri kusangana neveruzhinji vari muhupoteri pazuva revapoteri reWorld Refugee Day iro riri kucherechedzwa nasi pasi rose nemunyika.
Like uchangosvika nenge usingakwanisiwo kuti ushande nokuti nenge usina mapepa.
Tinotenda Marvelous vateereri musakangana wachirongwa cheWomen's Round Table na 8 PM apo tiri kutarisa nezvezuva revapoteri pasi rose reWorld Refugees Day racherechedzwa nhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndokusiya mina mutungamiri Nkomo.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.